Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And today on Live Talk Women's Roundtable, we're talking about Women's History Month. But first, let's take a look at what is happening elsewhere. In Malawi, hope has arrived for elderly people banished from their homes, some over accusations of practicing witchcraft. A charity in the capital is providing shelter and food for them. Lamek Masina reports from Lilongwe.
24-year-old Deborah Mbari runs my Mbambande Edai home in a rural area of Malawi's capital, Lilongwe, hosting 85 elderly people, many from surrounding areas. They include 35 men and 50 women between the ages of 70 and 100.
We provide food for them, we clothe them, we give them basic needs that are needed in the life of an elder person. And also, we take care of their medical bills.
The elderly people here take part in various activities to keep themselves physically fit and try to live life free from worries. Mbari started the foundation in 2020 as a social media platform, interviewing successful women and posting the interviews on Facebook. However, Mbari changed the focus in 2022. After noticing the suffering elderly people in Malawi go through.
Elderly people are abused every day. They are stoned, they are killed, some they are burnt because of accusations of witchcraft.
Various local media here have long reported incidents of mob attacks and killings of elderly people suspected of practicing witchcraft. Government statistics show that witchcraft-related attacks and killings targeting elderly persons went up from 21 cases in 2022 to 29 last year. Among the targets was 89-year-old Biniwe Uchabwira, whose children and relatives attacked him last year for allegedly having a hand in the death of his grandson.
When I tried to run away, some people grabbed me by the arms and legs, while others were beating me up on my head. I was severely bruised. One of my children produced a machete to cut my throat.
Chabwina was rescued by members of the community police in his village. They took him to nearby police station, where he was kept for 2 weeks before the Maimbambande charity offered to accommodate him.
I am very comfortable and happy here. Food is available, and without my Mbambande, I could have died by now with hunger. And if I were home, people would have killed me over baseless accusations.
Besides providing food, the charity has constructed a house for neglected elderly people lacking decent houses, like Nastima Chikadwara, who is 81 years of age.
I'm now sleeping on the mattress. She built me a house powered by solar electricity. I'm so proud now. But the only problem I face is lack of food.
The charity, however, also welcomes elderly people who stay in their homes but come by to eat breakfast and lunch at the institution. In the meantime, the charity is planning a fundraising dinner on May 31 to raise money for the comfort and happiness of the neglected elderly females. Lamek Masina, VOA News, Lilongwe, Malawi.
Thank you there, Lamek, for a very interesting report on the elderly. In other news, President Emmerson Mnangagwa has appointed John Mushayavanu as the new governor of the Reserve Bank of Zimbabwe. He's taking over from John Mangunjika, whose physical currency policies have been praised by the ruling party and condemned by some Zimbabweans who are crying foul over the free-falling value of the local currency. A United States dollar currently fetches purchase 42,000 Zimbabwean dollars on the black market, and just over half of that on the official market. Mushayavanu, a prominent banker, is expected to end his term in 2029. Observers say he needs to come up with tight monetary policies in order to curb high inflation and devaluation of the Zimbabwean dollar. Now back to our main topic of the day. March is Women's History Month worldwide, and this year's theme is Women Who Advocate for Equality, Diversity and Inclusion. The theme recognizes women throughout the world with the aim of creating a positive future which eliminates bias and discrimination on women from their daily lives and institutions. Zimbabwe's Women Affairs Minister Monica Mutsvangwa, European Union ambassadors, representatives of various ministries, local authorities, the United Nations, and representatives of civil society organizations attended an event yesterday hosted in Epworth by the European Union as part of Women's History Month commemorations. The EU pledged to continue working towards advancing women's economic empowerment in Zimbabwe. Some women in Zimbabwe's rural areas say Women's History Month has no meaning to them as they are likely to face a drought this year due to poor rains. A Chegutu lady, Tifa Ngilanzi, is looking for urgent food aid. Let's hear what she had to say.
So June ya gawuya zimagumbeza atina aimaona tukuyerengera kuti vana vacho hapana chanotipa unzanzara kuno iwo pamwe kwaari ku ari kudya zvava chiguta
munda makabuda zvakadi
hapana munda solo kana mukaraunda izvozvo zvamuri kuona muno ndizvozvo zvatiri hapana inzara chete.
Saka sei mudzimai mucharama sei?
Hapana kundogara. Tikaite sei? Kwatinoenda kunoti tikashandewo kana kuti tinopiwa apo. Hapana kundogara so matagarira. Mungundoona ndikuti ndabva uko kuuya kuno kuti pamwe ndikaonewo isisi tinomwawo tumadoroto ndikaona munhu ari kumwe. Gogo bataiwa apa ndikamwa ndosvika kunguru kurara. Hapana chandinacho.
Saka kumwa munoda kuzama kuti nhamo mumbokanganwa?
Kukanganwa nhamo kuti ko nhamo idzi tinodzipedza nei chokwadi izvozvo.
Mamwe makore munombosiita sei muminda?
Minda iwa nguva dzimwe tinokohwa tinodya zveshuwa tinokohwa manje guru rino kana saini atina.
Maisimboita sei kana muchinge makohwa?
Tokohwa basi katochengeta tumwe kabanga tikakaonawo takamboendesa one time kuJMB ndo vatakaendesa ndikamira ipapo handina pazi pakati apa tanga tichizondopiwawo nani nababa mugabe achiri vapenyu angachiti akaona sokwatsva ari kutitsvagirawo zvekudya tichidya apa takandonzwa kuti iwo baba varipo ava ari kuzotsvaga achatipawo titidya mai nanhasi hatina inzara.
Avo vanga vari ambuya Tifa Ngilanzi, mugari wekuChegutu, vachitaura neStudio 7 vachichema-chema nyaya yenzara. Mumwe womudzimai muzvare Laiza Zhuwau vanogara ikoko zvakare kuChegutu vanga vari kutaura ivo kuti vari kutarisana nedambudziko renzara sezvo vari kutarisira kuti gore rino richave gore renzara nenyaya yemamiriro ekunze ari kukonzerwa iwo neEl Nino inonzi iyo iri kushayisa kuti mvura inaye. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Takapiwa mbeu nevanopa mbeu tikaoti mvura ikanayawo zvishoma tikajara. Patikajara umera hwedu hwakabuda mune zvakanaka. Tikasakura tikazoisawo fertilizer Asi chibage changu tisamuke imbijana. Chakabva chatsva chese. Nezuva rakauya rakapisa. Saka ipapo kusvika pari zvino so. Yangori mashanga. Hakuna kana chatikawana. Hakuna kana chatikawana kana kamuguri wani kekuti kakugocha vana. Hakuna zvakangofawo zvakadaro. Saka iyi kurarama kwacho kwatiri kuita ndekwekutamburira. Hakuna kana kuti tinowana papi patinotsanzirira kuti tingawane kurarama. Hakuna inzara yakatopisa kwete zvekufungidzira zvizvi. Tiri kukaura nayo nzara. Saka chekuita hapana zvatingaiti isusu. Makore aya yapfuura kumashure uku zvanga zvitori nani pane guru rino iri. Tanga tichimborimawo tichimbokohwawo tumasaga twedu takati oh tichirarama tichingotsanzira tsanzirira. Asi zvegori rino izvi zvegori rino tashupika. Zvegori rino hatina kana chatikawana.
Avo vanga vari amai Eliza Zhuwau vekuChegutu kumashonaland West vachitsanangura ivo mamiriro akaita zvinhu mudunhu ravo. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live at this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And today we are discussing the Women's History Month. Our guest, as we have right now, we have Pastor Rebecca Makai and also Tendai Westerhoff, the director of Pan-African Positive Women's Coalition. Welcome to the program, ladies.
Thank you, Marvela.
I'll start off with you, Ms. Westerhoff from Zimbabwe, just to make sure at least we get you onto the program. How has your organization been commemorating this March Women's History Month and also the International Day of Women in Zimbabwe? Ms. Westerhoff, I'm not sure if you can hear me.
Oh, yes, I can. Okay. Yeah, we did join the rest of the country and the rest of the world to commemorate in the International Women's Day since the beginning of this month, and it's now coming to an end. There were a lot of discussions that we were doing to start with. We also worked with other women's organizations to attend meetings that they were doing, and we also participated in meetings where women were voices were being amplified. As a women-led organization, we also took advantage that the World TB Day was also celebrated this month, so we accelerated the demand for treatment, preventative therapy for children and household families during the International Women's Day, and we made sure that as positive women, we continued to create demand to ensure that people who are living with TB or TB survivors have access to treatment, and also their household contacts are tested for TB. We continued to showcase inspirational stories of women living with HIV who are making a difference in their communities. I traveled to Matabeleland, South Province, where I saw young girls who were doing amazing work in their school, and we have been there also observing what others have been doing and we continue the celebration with the rest of the country. Thank you.
Thank you so much. I offer to you, Dr. Rebecca Makai. What did you embark on during this month of March as the world commemorates Women's History Month and also International Day of Women?
Thank you so much, Marvelous. We were like plants this month of March, you know, where we are seeing ourselves rising despite the challenges that women are facing, and we are bearing fruits and flowers are being seen all around, you know, in unprecedented times where a lot of women are losing hope because of challenges, but we are supporting each other. The livelihoods of people and displaced immigrants, you know, a lot of immigrants are really struggling, and they come here today, tomorrow they are there. But we are so thankful that we are coming here, carrying our children on our shoulders and, you know, encouraging other women, you know, to strive to make it in this difficult situation. It's not easy to strive and survive in a foreign country, but we are so thankful with the resilience that we are seeing as immigrants in all these nations, that we are coming together to realize that as women, we in solidarity, we can adapt and promote a lot of progress, success, to be able to take care of ourselves here and also back home.
Thank you so much. Ndombotsoka kwamuri amaitendai Westerhof. Tinoona kuti sangano renyu ikoko rinoshanda nemadzimai sekutaura kwamaita uyezve nevana vechidiki. Vamwe vangada kuziva kuti munenge muri kuita nezvei uyezve zvanga ndezvipi zvanga zvakanyanya kukosha iwo mwedzi uno zvamakapakurira vamwe vamunoshanda navo.
Yes, mugore rineri mumwedzi unoyo wokurangarira nokupemberera kukosha kwemadzimai sebato remadzimai vanorarama neHIV muZimbabwe, takapindawo mune zvaiitwa nemamwe madzimai, tikapindawo muzvirongwa zvaiitwawo nenyika, paiungana madzimai vachipembererwa kuti madzimai nokubva patakawana independence ndezvipi zvinhu zvokubudirira zvatiri kuitawo tichibatsira kuti nyika ibudirire. Saka semadzimai ari kurarama neutachiona hweHIV, tiri madzimai vakapinda mumhembo rereidzio, chinewo chinangwa chokuti hatingarwisani neTB neHIV chete, tisingatarisi chirwere cheTB, especially kunyanya kuvana vadiki nemhuri dzavanenge vachigara. Saka takaona kuti kupembererwa kwemadzimai mwedzi unoyu kwanga kuchibatanawo nekupembererwa kwechirwere cheTB pasi rose. Saka naizvozvo pakaitwa mhemborero idzi kubhubhi, madzimai edu anorarama noutachiona vakanga variko vachikurudzira kuti vana mbaba nana mai mudzimba kana vana vatine HIV vaine TB ngavabude navo vachivaendese kuchipatara kuti vanorapa. Uye tichipe madzimai anorarama noutachiona hweHIV vaitaurawo nhoroondo dzoupenyu hwavo kuti vanorarama sei, kuti vakurudzire vamwe kuti kunzi munhu uri HIV une uchatona hweHIV hakusiriko kupera kweupenyu, nekuti mishonga yavako. Saka kana munhu ukaenda ukatestwa ukazikama kuti unahwo utachiona, unoenda pamushonga, kana amai vanenge vane utachiona vanokwanisawo kuendeswa kuti pamushonga wokuti kana vachida kuita nhuvu vanokwanisa kudzivirira mwana zvese nemhuri nemurume wavo kuti apinde pachirongwa. Saka semadzimai anorarama nautachiona hweHIV, tichiona kuti madzimai epasi pese vanga vari kupembererwa nesuwo taipembererwawo mubasa iro iri ratiri kuita iri rokuana noutachiona hweHIV.
Pangave pane mamwewo madzimai akateerera iwo mwedzi uno wokuvarangarira vangati tipewo nhoroondo yenyu amai Westerhof, kuti imi makaziva sei kuti mune utachiona uyezve magara pamushonga kwenguva yakareba sei, uyezve mazwi eshingiso kune mamwewo madzimai vari kunge vari kutya kuti vanoziva kuti vakamira sei.
hongu ndichangopindura sokubvunza mibvunzo wacho kwamaisa inini ndiri mudzimai anorarama noutachiona hweHIV ndaane makore makumi maviri rinorare magore rechimakumi maviri nematatu ndichirarama noutachiona uhwu kubva pandakazviziva kuti ndo zvandakanga ndiri muna 2002 ndakazvitambira hongu zvainetsa zvairwadza nokuti ndakanga ndisinganzwisisi kuti chii chinobvonzi kurarama noutachiona hweHIV ndaitofungidzwa ndiwo mukondombera wacho nokuti kunze uko vanhu vaitoti ndiwo mukondombera wacho ende mazuva iwayo inyaya yakanga isingataurwi pachena nyaya yakadai nokuti inyaya yaive nyaya yainyadzisa kune vakawanda uye waibva wangotongwa kuti ndozvauri zvikana wakanga uri pambi kana kuti une zvawakaita kuti ubatire utachiona hweHIV kati semunhu akazvitambira ndakazvitambira ndikaona kuti ndinogonawo kubatsira vamwe vangava nedambudziko serangu kana ndikapindawo muzvirongwa zvanga zvichiitika kwanguva iyoyo nokuramba ndichitaura nokuti ndinorarama sei nechirwere ichi kunogona kubatsirawo madzimai akawanda saka kwemakore makumi maviri nematatu apfuura ndizvo zvinhu zvandanga ndichiita kudzidzisa vamwe kuunganidza madzimai tichipawo mabato irori masapoti gurupu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika tichitaura kuti tingararama sei nokukurudzirana kuti tinogona kurarama noutachiona hweHIV hakusi kupera kweupenyu kasi tinogona kutorarama zvakanaka upenyu hwedu hwese hongu machallenges anga aripo machallenges anoramba aripo asi machallenges haaperi asi dzimwe dzenguva ndedzongoti chete kunyange tichirarama noutachiona hweHIV hazvitibvisi mune zvinhu mune zvinhu zvinenge zvichitambudza vanhu munyika munomu nyaya yechikafu yezvokudya zvakanaka nyaya yekushaya mabasa vamwe madzimai vanenge vachida kuita nyaya dzokushandisa maoko zvokuti vazvibetserewo kuitira kuti kana tikazvibetsera tokwanisa kuti zvitengera chikafu mishonga yeHIV munyika munomu iri pachena kune munhu unoida kumagahospitoro ese enyika yegavhumendi mishonga iyi mutemo unoti iri pachena haitengeswi kune munhu asina mari ane mari unopiwa mishonga iyi pachena uye maservices eHIV ese munyika inei kumagavhumendi institutions ari pachena akatobhadharwa kare nehurumende munhu anenge achida kutestwa utachiona hweHIV anoenda chero pachipatara chehurumende achinotestwa mahara saka madzimai anorarama neHIV takati isusu hatichadi kuona munhu anofa neAIDS munyika munomu kana mishonga iripo tinoti ngatibvise kutya nokuti isusu sezvo tichirarama neHIV toda kuti vetinogara navo vatigamuchire sezvatiri nokuti izvo zvatiri vanofanirwa kutitambira vakatitambirawo tinobva taitawo kudhina nenyaya dzekunyanya kufunga hatizonyanyi kufunga zvinoafekta health yedu uye tinorambawo tichishanda nevamwe tichiitawo mabasa yedu nokuti kuva HIV positive hauzi urema hunotitadzisa kuita mamwe mabasa
aiwa regai ndimbokubatai muromo ipapo thank you so much amai tendai West of regai tiuye tina kola vari palaini hallo sisi Edna makadiiko
tiripo mangadiwo tetemazve
aiwa tiripo tinoona iwo mwedzi uno mwedzi wokurangarira madzimai imi muri kusouth africa uko kwakamira sei semadzimai zvii zvamuri kutarisana nazvo uyezve maamuri kuwanikwa here muchipinda mune zvirongwa zvimwe zvekuwanikwa muchiyananawo nemamwe madzimai nezvimwe zvakadaro
inini handina kukwanisa kupinda muzvirongwa asi ndinongoteerera zvirongwa zvemadzimai ndinokwanisa hangu kungoteerera pamaredhiyo chandiri kutarisira kumadzimai ari munomu maremuka matiri munomu vakadzi vazhinji vari kupinda muzvinhu zvakaipa nenhau yekusada kushanda vamwe saka tinokurudzira kuti vakadzi ngavashande klasi kana chero uine murume wako mukati memba varume vamwe havadi pinda notestiwa ndoda kukurudzira vakadzi vazhinji vari kuteerera vamwe varume havatodi kuenda pachipatara kunotestiwa iwe usati muruma hadi kuinda inda unotestiwa zvikutaura namama vabva kutaura inda unotestiwa muviri ndewako iwewe onekwa kunzi wakamira sei ogara uchiziva zvauri noti ukango gara usingazivi zvauri paya paunorwara kazhinji vanhu isusu maafricans tikangorwara kuhamusoro munangori ndaroiwa nyambisirwa uri positive inda unomwa mapiritsi nguva iripo.
Aiwa mashoko makukutu. Thank you so much, Sis Edna. Tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu. Regai tidzokere kwamuri, Dr. Makai. Pane zvirongwa here zvamuri kuronga imo munguva inotevera mwedzi uno usati wapera zvokusimbisawo madzimai?
Mazviita sisi mavhi chatokuya kunyanya kutenda nacho ndechekuti kunyange tiri munomu takawana mukana wekubatana nevari kumusha inonzi Mother's Heart yatakanga tichishanda nayo mukusapota mabhizinesi avari kudawo kuita kumusha takafara kutumirawo tumari twakati tutaiti maloans ekuti tikuvakwanise madzimai ava kuti vatangewo mabhizinisi kana ekurera huku takatenga mishini inokwana kuita 19 yekukwiya dovi nemabhageti edovi atakakwanisawo kutengera umwe neumwe saka zvinhu zvatakanga tichiita izvi kunzwisisa kuoma kwakaita zvinhu muzimbabwe saka takaona kuti chinhu chiri important chechipiri kuti panzvimbo yekuti tingoti tiri kudonata kumacharities but tingoshinga kuti tiite empower madzimai kuti vavewo nechekutanga mabhizinisi uye kuti tivolontie ruzivo rwatiri kuwana kuno mhiri kwemakungwa kuti vanokwanisawo kushanda nemuto wakaita seunoreruka zvikuru sei munguva yekuti magetsi ari kunetsa takatsvaga madzimai kuno ane matarenda aigona kushanda kutaura navanhu nekubatsira unyanzvi hwekuti vanoshanda sei munguva ino yedrauti vachiramba vachivepamusoro pesituation iri kumba hazvisi hazvo nyore asi takafara kutaura nenyaya yekubatana macooperative businesses kuti vamake sure kuti vanoshanda pamwe ndokutaura nemadzimai yatinokumbira chikumbiro chekuti dai vawana mvura kunonzi harvesting mvura senzira yekubatsirika panguva yakaoma kudai.
Thank you so much there, Pastor Rebecca Makai. I'll come to you, Mr. Ndai Westall, for your last word. What's your last word, and also where can people follow you and some of the work that you're doing?
Inini bato redu rinonzi Pan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe ibato remadzimai anorarama nehutachiona muZimbabwe muno tinowanikwa kurimuka kukadoma mukatarisa Facebook yedu mukaenda paFacebook munongoti Pan-African Positive Women's Coalition inobuda peji yacho pane information yakawanda zvekuti vanhu vanogona kuverenga vachidzidza nokutevera zvatinenge tichiita saka ndiri kuti sezvo women's month kupemberera kwemadzimai kwakuuya pangozopera mwedzi uno ndiri kuti ngatirambe tichishanda semadzimai zvakanaka gore rese tisangomirire mwedzi uno ngatirambe tichiselebhuretana tichisapotana semadzimai uye tiri kuti kana vana baba vari kudzimba ikoko kwese kwavari munharaunda dzavari ngavasapotowo madzimai nokuti hatikwanisi
kuia
kana vana baba vasingatisapoti tinofanirawo kufamba tese takabatana maoko divi nedivi tichiita nyaya dzedevelopment tingave madzimai anorarama nehutachiona madzimai vari mubhizinesi.
Thank you so much, Miss Westerhof. And unfortunately, you know, we don't have extra time, and unfortunately we're hoping that we're fighting to get more time for this program, but I would like to thank there Tendai Westerhof and also Dr. Rebecca Makai, who were our guests this evening. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, a marvelous Mhlanga Nyahuye.